campaign is dzinenge dziri kuenda in opposite direction. Tinoziva kuti vaBiden pavanga vachiripo vaTrump vanenge vanga vakutungamira kumberi, asi tave kuona kunge mai harisi kubvira zvavapinda. Vanenge vaexcite base yemadhemocrats nevamwewo vasiri madhemocrats, vamwe vari maindependents nevamwewo marepublicans kuti vavatsigire. Saka ndiri kuona vaTrump vanenge vakuita vautsvaga kuti vangadzokesei mukukwikwidza.
Pane zvingaitwa here naivo vaDonald Trump zvingakwanisa kuwanikwawo zvichifadza vatingati vai vatsigiri vavo, uyezve naivo amai Kamala Harris munovaona vachizowanikwa vachisarudzwa here svondo rinouya kuconvention yemadhemocrats?
Zvingangoitwa navaTrump ndingangoti dai vakaregera nyaya yekushoropodza kana kutuka mai Harris, nokuti tinoziva kuti madzimai emuno ndiwo anowanzodecide election. Vakatuka kana kushoropodza kana kunyomba hazvisi kuvabatsira. Ngavastike to policies. Mai Harris handikuona kunge zvatongova clear kuti vachasarudzwa, nokuti madelegates ese angari ababa Biden akauya kwavari.
Asi ka vamwe vanoti muno muAmerica nyaya yemapolls dzimwe dzenguva hainyatsotaura zvinozoitika pasarudzo, imi munoona sei?
Ichokwadi, nokuti kazhinji zhinji mapolls anowanzotaura zvimwe zvinhu vanhu vogoita zvimwe zvinhu kana vapinda muballot box. Nakira kuti tione mapolicies emunhu wese anenge achikwikwidza. Tinoziva kuti izvo 2016 takaona mai Hillary Clinton vachinzi ndo vanenge vachahwina by 60% nemapolls, asi vaTrump vakauya vakatora chinhu. 2022 tikaona zvichinzi pachaita red wave, asi hapana zvakaitika. Saka mapolls munhu anenge achitaura neanenge achibvunza vacho havanyanyotaura chokwadi kazhinji. Saka ichokwadi kuti mapolls haanyanyotaura chokwadi.